Shamwari wachizitato zvako shanyanya muno munyika vanhu vanongochema newe kwese kwese kwawafamba Shamwari wachizitato zvako Sanyanya muno munyika Vanhu vanongochema newe Kwese kwese pawafamba Mwedzi wakapera zviyandiwe Nezuro zviyandiwe Munhu mumwe chete Shamwari, manyanya, rekera kuita kwako. Mwedzi wakapera zviyandiwe, nezuro zviyandiwe, munhu mumwe chete. Shamwari. Kuita kwako Amanda tireururai wereurura Stato zvako zvizhinji Kana wazvireva Ucharegererwa iwe zhinji kana wazvireva ucharegererwa iwe.